Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misure na uzedu za nasi mufuro kupfumbi 22-2019. Vanu gumi ne mumwe voshaya munjozi ye kubonderana kwe kombi ne motokari ye mando ye Honda Fit ku Headlands pejwe ne marondera. Vanu vangavari mukombi ndewe kereke esangano ye vapostori vanu vaku karimbika kuuzumba maramba pfungwe. Hurumende neve masangano ekunze kusanganisa United Nations osimbaradza zvirongwa zvekuti zvirwere zvakaita semalaria nekolera zvisapararire kuchimani-mani nechipinge kwakawirwa nedambudziko recyclone Idai. Zimbabwe International Trade Fair yotanga mangwana muBulawayo. Tichakupai zvichabuda mumitambo yenhabvu yePremier Soccer League iri kutambwa nhasi. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tichange tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika, munyaya yezveupfumi kana matongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona.